Zvirikuburitswa nemapurisa padande mutande reTwitter zvikuratidza kuti gore rino harina kutanga zvakanaka sezvo vanhu vakawanda vakapondwa nembavha kana hama mumativi mana ose enyika. Kwakanyanya kupondwa vanhu kumatebeleland south uko kwakapondwa vanhu vanomwe gore rino. Manikarenji ine vanhu vana vakapondwa izvi zvakatevera baba vakauraya mudzimai nevana vatatu. Asi mumatunhu ose kunze kwemashonaland east nematebeleland north kwange kusina vakapondwa. Bazi rejudicial service commission kana kuti JSC rinoti nyaya dzeumhondi neugororo ndidzo dzakawanda mumatare epamusoro kana kuti high court. Vachiparura kushanda kwematare gore rino nemusi wemuvhuro muchinoi, mukuru wevatongi kudare repamusoro kana kuti judge president amai Mary Dube vakati uwandu hwenyaya dzeumhondi neugororo dziri kuuya kumatare epamusoro mudunhu remashonaland west dzakawandisa.
There's a high incidence of robbery and murder cases in the area under review. There are a number of murder cases in this province. Is concerning as murder has serious effects on the lives of surviving family members.
Nyadze umhondi neugororo dzakawandisa mudunhu. Nyadze umhondi dzikawandisa zvinoita kuti mhuri dzirasikirwe nenhengo dzaro.
Vakaenderera mberi vachiti nyaya dzinosvika chiuru nemazana mashanu ane gumi neshanu kana kuti 1515 dzakakwidzwa kudare remuchinhoi gore rapera.
A total of 1,515 cases were received at Chinoy High Court in the year 2022. The court, the judges were able to complete a total of
1,474 cases.
Amai Dube vanoti vakatotuma vamwe vatongi vaviri Justice Katie Bachi Muzawazi naJustice Kwenda kuti vauye kuzobatsira mutongi Justice Fielder Muzofa nekuda kwehuwandu hwenyaya mudunhu. Judge Dube vanoti mapurisa ari kuita basa guru kuunza nyaya kumatare zvisinei kuti havana zvokufambisa zvakakwana. Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vanoti matare ari kuita basa rao vakabatana nemapurisa.
Saka makosa ari kuita basa rao vakabatana nemapurisa.
Vanyati vati wese achapara mhosva achasungwa.
Kana vanhu vachipara mhosva mutemo uri pachena vanofanira kutongwa kumatare edzimhosva.
Kunze kwekupondwa kwevanhu nyaya dzekubiwa pachishandiswa pfuti dziri kuwedzerawo. Mugore rapera mapurisa anoti kwakamhangarwa nyaya zviuru zvina nemazana matanhatu nemapfumbamwe kana kuti 4609. Mhosva dziri kupinda mumatare dziri kuratidza kuti vakawanda vari kuita zveugororo masoja kana mapurisa kana vakamboshanda muchipurisa nechiuto. Hatina kukwanisa kunzwa kumutauriri wemasoja vakeno makotori panyaya iyi. Nyanzvi munyaya dzezvemagariro evanhu vajoi mabhenge vanoti kushaya neurombo ndizvo zvezvimwe zviri kukonzera kuti vanhu vaurayane.
Inhau inenge ichionekwa nepakasiyana siyana zvichibva nekuti vanhu vari kuurayana vane ukama here, vanozivana here kana kuti vanhuwo zvavo. Saka mukatarisa imimi panhau yevanhu vanenge vachizivana kana kuti vanhu veukama, nyaya yandinoona sekuti ndeimwe nyaya inofanira kunge ichitarisiswa nekuongororwa inyaya yeurombo nenyaya yekushaya iri kukonzerwa nekuoma kwaita zvinhu, kunyanyanya kuoma kwaita zveupfumi mukati menyika. Zveupfumi zvikaoma zvekuoma zviye, munogona kuona imimi kuti kunyange mukugarisana vanhu vakakweretesana, umwe akaona sekuti umwe waakakweretesa ringava dhora chairo haasi kuda kudzora, anogona kuita ukasha hwakaomarara nenhau yekuti zvinhu zvakaoma munyika.
JSC inoti iri kupa dzidziso kuvashandi vayo kuti vaite basa nemazvo uye vari kupinda mugore rekushanda kwavo pasi pedingindira rekuti promoting competence and a quality of service to enhance public confidence in the judiciary. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.